Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu gunyana 27, 2017. Zvimwe zvitoro zvovanza mitengo yezvinhu zviri kumhanyirwa neveruzhinji senzira yekubhadharisa vatengi pavanenge vobhadhara mari yezvinhu zvavanenge vatenga patil. Mudzimai wevaimbova mutevedzeri wenyika, muchakabvu vaJohn Musika, ambuya Maria Musika, vanorangarirwa muBulawayo, mutumbi wavo usati waendeswa kuHarare, uko vachavigwa kuHeroes Acre mangwana. Chikwata chevakarwa muhondo yerusununguko chinotungamirwa navaChris Mutsvangwa, chinoti hachisi kuzoshandiswa zvakare sezvavakaitwa nebato reZANU-PF. Sachi Garowe Zimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarao vanoti vachazoita dzidziso yekunyoresa kuvhota yakanyanya kana mazuva ekunyoresa mudunhu mavanenge vari asarirwa nesvondo rimwe kuti vanhu vachinyoresa. Muchirongwa cheLivetalk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa mutoro mukuru wakatarisana nevanhu vari mudiaspora panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Muruzhinji zvichitarisira rubatsiro kubva kuvanhu vari mudiaspora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.